Ini ndini jonga kande miri ndichiti eino imusoro yenhau dzanhasi chitatu 7 gumiguru 2015. Ongororo yemasi Public Opinion Institute inoti vanhu havasi kufara negwara renyika asi vanongovhotera zvavo mutungamiri wenyika Robert Mugabe. Hurumende yokurudzira makambani anochera zviwanikwa kuti aderedze uwandu hwemagetsi aanoshandisa nezvikamu 25 kubva muzana. Vanhu vakasungwa kuCaledonia pedyo neHarare vopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Muchirongwa cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa chirongwa chekuendesa upfumi kuvatema chichitungamirwa negurukota rebazi iri vaPatrick Zhuwau. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi. Musakanganwa kuti munokwanisa kutibata pa 909 am, pa 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave kana pa Facebook page yedu yeVOA Shona.